Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Chinosanga na zakare manera anasi kuri musi wechipiri chivabvu 19 2020. Matatevera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe wasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa izvo zvavakuita kuti vanhu vaungane munzvimbo dzinokwirirwa michovha panguva iyo nyika iri kurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Hurumende yakadzika mutemo unorambidza vemakombi kutakura vanhu munguva ino yechirwere cheCOVID-19 senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi ichiti mabhazi anenge ari pasi peZupco ndiwo chete anobvumiswa kutakura vanhu. Asi vamwe vemabhazi nemakombi vanonzi havasi kuzvipira kuya pasi peurongwa uhu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana izvo zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa neZupco. Nezuro vemabhazi vakazvimirira ava vanonzi vakaita musangano nevakuru vekambani yeZupco kuti vaedze kuwirirana panyunyuto dzevemabhazi ava. Nhasi vemabhazi ava vanga vachitarisirwa kusanganawo zvakare nevehurumende kuti vagadzirisane. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZupco kuti matano avari kutora ndeapi ekugadzirisa dambudziko iri. Asi mukuru wesangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rezvekufambisa iri nekukasika zvinhu zvisati zvaita manyama amire nerongo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isusu seHarare Residence Trust tiri kuona kuti munzvimbo zhinji dzinogara veruzhinji mangwanani chaiwo kubva kuma 6, 7, 8, 9 vanhu vanenge vakazara mumigwagwa vakamirira chingavatakure nekuda kwekuti hakuna makombi uye kuti vanhu vari kutyiravo utano hwavo wemaprivate cars washoma wari kumira kuti watakure vanhu nekuti mutemo welockdown uri kuti mumotokari diki munofanirwa kuve nevanhu vairi chete. Saka vanhu ava vanenge vari kuenda kumabasa kwavo, mabasa akanzi ari official vanobhadhara mataxis, but hakuna mabhazi acho ari kufanirwa kutakura vanhu. Panguva yekudzokera kumba manheru vagari vazhinji vari kutambudzika mukati meguta, mukati menzvimbo dzavanoshandira. Vazhinji wave kufamba nzendo dzakati rebei kuti vagone kusvika kumba.
Tere kunzo kuti kuungana kwa kuita vanhu munokwirwa mabhazi kwa kuita kuti vasa tevedzere mitemo ye social distancing zvinova zvinoisa vanhu panjodzi yekutapurirana na chirwere che COVID-19. Munotiwo nekuungana kuri kuita vanhu.
Kuungana kuri kuita vanhu mukati nemarenji wakamirira mabhazi esupo mazuwaro ira vanhu vakugadzirira kuenda kumba. Kunyanya kukonzereswa nechikonzero chekuti mapurisa nemasoja wakazara roadblocks kwavanenge wamira. Asi mumarengi hamuna kana weutano kana mapurisa kana masoja ari kubatsira kana municipal police wari kubatsira wanofamba kuti wange wakamira zvakanaka even zvekuti weutano wachiita random testing yewanhu kana kucheka matemperatures yewanhu kwavanenge vakuenda wakaungana kudaro is a part of control measures. Saka mazuko kana achinge ari mashoma wanhu wanowandisa wachimirira nguva yekuti wazoende kuma.
Ko iwo urongwa hwekuti mabhazi nemakombi vanenge vachida kutakura vanhu vange vachienda pasi pezupko, imi sevagari muri kutambirawo sei urongwa uhu?
Wagari vazhinji watakataura nawo mushure mekunge hurumende yapa chiziviso chekuti vanhu vemakombi vanofanirwa kunyoresa makombi avo kuti awe pasi pezupo. Vari kutizivisa kuti idanho rakanaka ratorwa nehurumende ngekuti rinobvisa mahwindi matauzi ange achishungurudza nzvimbo dzekutakurwa.
Vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vachitaura vari parunhare vari muHarare neStudio 7. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Godwin Mangula anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitirwa kuHarare International Conference Center uyo usina kupindwa nenhengo dzebato guru rinopikisa reMDC, mutauri weparamende Advocate Jacob Mudenda vazivisa kuti paramende ichatanga kuita basa rayo rese svondo rinouya, kusanganisira kuita misangano neveruzhinji kuti inzwe pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri pamwe nedzimwe nyaya dzakakosha. VaMudenda vatiwo makomiti ese eparamende achatanga kuita basa ravo pachitevedzwa gwara rekudzivirira kupararira kweutachiwana na wecoronavirus uwo unokonzera chirwere cheCOVID-19. Vati paizvino makomiti masere chete ari kuongorora zviri kuitwa nehurumende pamusoro pechirwere cheCOVID-19 ndiwo chete ari kuita misangano. Vatiwo nekuti muNational Assembly hamuna nzvimbo dzinokwana kuti nhengo dzedare iri dzigare dzakaparadzana kwemita imwe chete sezvinodiwa pasi pemutemo wekudzivirira coronavirus, dzimwe nhengo dzichatevera zvinenge zvichiitika mudare dziri kunze kwedare. VaMudenda vati zvakakosha kuti nedzese dziuye nemichina yechizvino zvino kana kuti matablets adzakapiwa neparamende kuti dzikwanise kutevera zvinenge zvichiitika dziri kunze kwedare asi dziri panzvimbo yadzichagadzirirwa pamuzinda weparamende. Kunyange hazvo nhengo dzeMDC dzisina kuya kudare, nhasi dzichitsutsumwa kudzingwa kwakaitwa vamwe vavo vana mudare iri svondo rapfuura. Vanokokera nhengo dzeZANU-PF mudare iri vapopuraito garepi vati vachaenderera mberi nebasa zvisinei nekuramwa kweMDC.
Hakuna kana varunokanganisa basa reparamende. Isu tine vanhu vanokodzera pamutemo vatingati koramu vanoita kuti tipinde mberi nebasa ratakatumwa navanhu kuparamende. Saka vamwe vangasaona kukosha kwavanhu vakavavhotera ndosaka vasingauya havo, asi isusu basa reZimbabwe tinenge tichitoenda mberi navo.
MDC yakabuda nechisungo chekuti nhengo dzeparamende dzayo hadzisi kuzoenda kuparamende kunoita basa zvichitevera kudzingwa kwakaitwa muzvare Tabita Kumalo vachautomwende vaposta Museyami pamwe naamai Lilian Timvias muparamende ne MDC inotungamirwa namzvare Tokozani Kupe. Mutemo unoti dare National Assembly rinokwanisa kugara nekuita basa kana paine nhengo makumi manomwe chete, uye ZANU PF ine nhengo dzinodarika mazana maviri mudare iri. Gurukota rinoona nezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vati rimwe bhiri rinotarisirwa kunzwikwa nechimbi chimbi ibhiri rekusandura bumbiro remutemo yenyika reconstitutional amendment bill number 2. Pakambomira paramende basa muna kurume nekuda kwecovid-19, paramende yainge yatoronga misangano yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pebhiri iri mumatunhu ese munyika. Mune munyaya dare repamusoro nhasi rapa mutongo wekuti bazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha pamwe nekanzuro yegoromonzi vamire kuputsa misika nezvitoro zvevanhu zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo kudomboshava. Izvi zvinotevera chikumbiro chakakwidzwa kudare iri nesangano revagari vekudomboshava redomboshava Residence Trust. Kwetare Domboshava Residence Trust vao Beshava vaudza Studio 7 kuti bazi rezvematunhu nekanzuro yegoromonzi havana kupikisa chikumbiro chedomboshava Residence Trust.
Zvichakadaro magweta anga achimiririra velocal government nemagweta anga achimiririra goromonzi vauyawo vakazoti aiwa isu takanyengerwa pana anga akatudza kuti mataredhi mhosva anga akati makasununguka kupwanya zvinhu izvi. Nokudaro vazobvuma kuti chokwadi zvavanga vachiita zvava zviri kunze kwomutemo, saka tazopfuwa gwaro nedare inova court order inovarambidza kuenderera mberi vachiita zvinhu zviri kunze kwomutemo.
Sachigaro wedomboshava Residence Trust Vatondirai Murape vaudza Studio 7 kuti vanofara nemutongo wedare uyo vati wabatsira kumisa kuparadzwa kwezvinhu zvevagari vari kutambura.
Kudomboshava kumusha hachigone kuti kanzuro inouya pazvivakwa zvatakavaka yosarudza chimwe chete yoti ichi hachisi pamutemo chimwe chinhu chese ichi zvakadaro. Zvanga zvaenda nepamwe vanhu vanga vachifa nemaBP, vanhu vanga vachifa neshuga, vanhu vanga vachifa nespace. So tiri kufara semaresident kuti aiwa Mwari wakanaka.
Mutongo wapiwa nedare uyu wakafanana nemimwe yakapiwa nedare iri masvondo apfuura mushure mokunge vagari vekumadhorobha akaita sechitungwiza chinoi neEpworth vaenda kudare iri vachikumbira kuti rimise kupazwa kwemisika nezvivakwa zvavanotengesera zvinhu senzira yekudzivirira pararira kwecovid-19. Makanzuro akawanda akatanga kuputsa misika nezvivakwa zvakavakwa zviri kunze kwemutemo mushure mokunge hurumende yaudza makanzuro kuti atore mukana wekuvharwa kwenyika kuchenesa nzvimbo dzekutengesera kuitira kuti dzisaparadzire utachiwana hwecoronavirus. Asi dare pamusoro rinoti izvi zviri kuitwa pasiri kutevedzwa mitemo yemakanzuro inoti vanhu vanofanira kupiwa nguva yekuti vabvise zvinhu zvavo. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Komiti yesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community inoona nezvematongerwo enyika, kudzivirirwa pamwe nekuchengetedzeka kwenyika, kana kuti SADC Organ Tracker on Politics, Defense and Security, yasangana muHarare nhasi ichizeya nyaya yematororo anonzi anetsa kuMozambique. Mutoro wedu Nautoma Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu uyo waitirwa paState House muHarare nhasi, mutungamiri wenyika uye varisachigaro wekomiti iyi vaEmerson Mnangagwa vati zvakakosha kuti muMozambique muve nerunyararo, vachiti chitororo chiri kuitwa ikoko chinogona kukonzera kusagadzikana mudunhu reSADC pamwe nepasi rose. Vachiverenga gwaro rezvabuda mumusangano uyu, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasiusiso mwoyo vati Troika Organ on Politics, Defense and Security SADC yabvumirana kuti nyika dzemuSADC dzibatsire Mozambique kurwisana nematororo. Zvichakadai, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Valuk Tamborinyoka vati Zimbabwe ikodzere kutaura zvechitororo chiri kuitwa kune dzimwe nyika, vachiti hurumende yava Mnangagwa iri kuita chitororo kuzvizvarwa zvenyika zveZimbabwe.
Chimwe zvenyaya iri kutivhundutsa ndeyekuti vaMnangagwa vagone kuita chair wetroika organ vachidiscussa nyaya dzekuMozambique, iyo hurumende yavo iriyo the biggest threat kusecurity yemacitizens yemuZimbabwe. Tikutaura nenyaya yekushungurudzwa kuyamwa munyatso wakaitwa vana Cecilia Chimbiri, vana Honorable Joana Mamombe navana Letsai Marowa. Hurumende yavaMnangagwa ndiyo iri pamberi pekuita zvigevenga zvekuti zvikufundutsa nekukonzera mhirizhonga nekuvhiringidza security yavana yezimbabwe saka ivo vagone kutaura nenyaya yesecurity yemusadhak iyo security yemacitizens avanotungamira iri under it from his very own government
zvichakadai vamwoyo vati womusangano wekomiti yesadhak watarisawo zviri kuitika kulesutu uku mutungamiriri wehurumende yeko vathomas tavani vasiya basa vakakurudzira kuti kuchinjanwa kuchaitwa masimba ikoko kuitwe pasina ropa radeuka musangano wetroika waitwa nhasi waitwa zvechimbi-chimbi pachityorwa mutemo wekuvharwa kwakaitwa nyika dzevatungamiri vanga vari pamusangano uyu nekuda kwechirwere checovid-19 vapinda musangano uyu navamunangagwa ndiva Edgar Lungu vanove mutungamiri wezambia vamokwitsi mosisi vanove mutungamiri webotswana pamwe nemutungamiri wemosambique vafilipe jacinto nyusi avo vakokwa nekomiti iyi kuti vaizoitorera mamiriro akaita zvinhu kumoza Mozambique zvichitevera musangano wavakaita navamunangagwa kuchimoyo mwedzi wapera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe raparura mari itsva yemadhora 10 nhasi senzira yekurerutsira veruzhinji vari kunetseka zvakanyanya kuwana mari mumabhanga Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti uku kunenge hako kupedzera matombo panana DD idzo hanga dzichauya nekuti dhora remunyika riri kudonha zvakanyanya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo hurumende yakatara uremu hwedhora remunyika ichiti rinofanira kutengeswa nemari inosvika madhora makumi maviri nemashanu zvichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuamerica kana kuti 1:25 mari iyi nhasi iri kutengwa pamukoto apo inowanikwa nyore nemadhora makumi mashanu nemashanu kana kuti 1:55 Izvi zvikureva kuti mitengo yezvinhu munyika icharamba ichikwira zvakanyanya sezvo vemabhizimisi vakawanda vachiwana mari yavo pamukoto. Kukwira kwemitengo yezvinhu kunoreva kuti mari dzaparurwa nhasi nagavhuna wereserve bank of zimbabwe vajohn mangudya idonwe mugwenga sematauriro enhengo yezanu pf vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vagilbert muponda
vanhu vachiri kuita zvokutengeserwa mari musimastrits ari kunzi mapercentage aya kuti kana iwe ukatumidzirwa kana kuti $100 kuecocash unonopiwa iri $60 And the dambudziko iro kuti rinyatsogadzirika Reserve Bank needs to do a bit more than what they are proposing to do. Vari kuti pari kuuya ma10 nema $20. Asi dai pasvika mari yakwanisa kusvika pana $200 yakabatana. Tifunge tine $50 yakabatana, $100 yakabatana ne $200 yakabatana sezvakaita South African rand. Because that South African rand is stronger than the Zimbabwean dollar. Therefore, we should have a circulating currency. At least yakada kufanana ne South Africa. Ndozvoreva izvo kuti munhu akapinda mubhengi paya paya anofanira kuti akati aroda kutora 10,000. Nukukata za 10,000 yacho hapana shakawanda shakinga tu utenga ni utimari edia tekiri ya tinga depreciation ya.
Vakurudzira kuti vanhu vashandise nare mboja mukutenga zvinhu kuitira kuti vasade mari yakawanda.
Gatifa nukukamba tichiramba kuchichi encourage kushandise ya tinoti mobile money kana electronic money. Ya yes swiping kana yeko kishine ninginga zvi kurudzirwe. Such that is more acceptable widely in my prices e cash ne eco cash. Ne telecash ne one money ne zipit price inofanira kunge yakafanana ipapo ndopo kuti financial intelligence in the reserve bank inofanira kunge ichimonita ma retailers ari kuita mouth tire pricing
mashoko avamuponda atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara
mukuisoma ya denomination notes uku zvakureva kuti Money supply munyika yakutokwirawo ne about 600 million Zimbabwe dollars inowendo mari icha introduced kwa in terms of my new higher denomination notes zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu irambe yakungokwira nekuti makawedzera money supply munyika economy isiri kuwandudzika zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwire yatinoti pachirungu too much money chasing too few goods trimo chronic high inflation and kuiswa kwemari nyowani uku kunogona kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira tozopedzisira takusangana nematambudziko ehyperinflation zvatakamboita muna 2008 and pari zvino pane pressure kuhurumende kutienge chiwezera uwandu we mari mu economy wa chiedza kurwisana ne matambudziko aunzwa ne COVID-19.
Mumashoko kuvatori venhau, RBZ yakati madhora 10 anotanga kutenderera nhasi, makumi maviri otanga kutenderera muna chikumi. Bhanga iri rinotiwo vanhu vave kukwanisa kutora mari kumabhanga inosvika chiuru chimwe chete, kwete madhora mazana matatu pavhiki sezvanga zvichiitwa kare. Gore rapera mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakati vainge vodzora dhora remunyika sezvo zvisina chimiro chakanaka kuti nyika ishandise mari dzevamwe, vachiti dhora iri raizodzoka nekuti kuramba nyama yechidembo hunge uine tsuro.
Kana uchida nyika yekwako indaro zvenyika yekwako.
Asi vamwe vari kuyambira vamangudya kuti kumunga hakuna ipwa, nekuti izvi zvakamboitwa nevaimbova governor wereserve bank of Zimbabwe vaGideon Gono, vanhu vakaguma votenga chingwa nemari yakazara mubhara sezvakamboitikawo kunyika yemaGermany makore apfuura. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Katirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinotipa nguva iyo nyika yakavharwa, vanhu vanokurudzirwa kuti vagare mudzimba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19. Murwiri wekodzero dzemadzimai uyezve vari mukuru wesangano reRoots Africa Muzvare Beatrice Savage vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti sesangano rinorwira kodzero dzemadzimai, nyaya yavanonyanyoshungurudzwa nayo zvikuru ndeyekumbunyikidzwa kwevanhukadzi.
Personally, I have witnessed madzimai akanga arongedza musika kuGlenview. Ndanga ndaenda chinoita mafood distribution kokongo arongedza musika. Mandakaona vachitotorerwa zvinhu zvavo vachirohwa. Ndikakurukura nemasex workers vakataura kuti panguva ino yelockdown because of my travel restrictions, mapurisa ari kuti akavabata vari kuti vavape bonde pachena semuripo wekuti mhosva dzavo dziregererwe. So zvinhu zvatisingakurudziri sesangano zvatinoti hurumende inofanira kuzvitarisisa munguva dzino dzinoitika mapandemics akaita seCOVID-19 ipapa, ndo patiri kuona kumbunyikidzwa kwevanhu, kushungurudzwa kwevanhu and kodzero dzevanhu dzisingachengetedzwi.
Takamboisa hurukuro mukatudza nezveshelter yamuinayo yakanangana nekubatsira vanhukadzi vane kodzero dzavo dzekumbunyikidzwa. Pane vanhu vachivauya here vachitsvaga rubatsiro?
Hongu pari zvino tambira vanhu vakuru, madzimai nevasikana vechidiki, vamwe vakabatwa chibharo, vamwe vakarohwa nemapadza, vamwe vakanyatso dzakawandisa kushungurudzwa chaiko, vauya mushota vanosvika 31 and titori nemadimands akawanda evamwe vekuti vari kutokumbira rubatsiro vari kunana Gokwe vekuti hatisi kutokwanisa because zvinoda mari yekuti tivatakure kubva ikoko kuti vauye kushota.
Mune zvimwewo here zvirongwa zvakanangana nekubatsira vanhukadzi vane kodzero dzerumbunyikidzo?
Hongu hatisingovapa pekugara chete, pane vamwe vekuti hatisi kukwanisa kuvapa kuti vauye kuzogara. Tiri kuvabatsira neyatingati psychosocial support and counseling. Tine makansela edu ekuRoots nemamwe masangano akasiyana siyana ari kushanda panguva dzino dzelockdown, vakaita sekunana adult rape clinic, vanazwala vari kubatsira vanhu panhare ipapapa kuti munhu asiri kukwanisa kuuya but achida ruzivo, achida kuzvati oita sei, anogona kubatsirwa kuti awane ruzivo runoita kuti abude musituation iyoyo yaari kumbunyikidzwa.
Vanga vari Muzvare Beatrice Savage, murwiri wekodzero dzevanhu zvikuru dzemadzimai uyezve vari mukuru wesangano reRoots Africa. Vanga vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. yashika nguo ya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Toko ngati kurukure pa VOA Shona mazera se amadzangu matimana ayo pasirese kwa muri kwakasiyana sana tiri muno muzvishavane aiwa nawe corona itinguinzwa kunwa matunhu yedu yemuZimbabwe kunana Harare nawayo mashonaland musuri kuko midlands asati tanzwa yedu kana kesi imwe chete. Uye mukati medhorobha redu inongova njake njake vanhu vari kufamba waita chake ukatosvikamo ukaona unobva watongofunga kuti lockdown inenge yatopera iyi takasununguka munoti kutengesa zvitengesa zvatoiti nazvo unokuzvisa nekuchakanaka chose panha yecoronavirus asi tinoramba tichingoti minamato ngatichengetedzei nezvinotaurwa panha yeutano kugeza maoko maface masks social distance tichengetedzeke neutano hwedu panguva yecorona ino iyi.
Ndini amico Nesbet Munjanja ndiri kumaputo zvangu. Tinacho chirongwa chekuti tidzokere kumusha mbasi yakamiramira chaizvo saka kutaura kuti kwatiriuita izvozvi mabhasi akatotimirira patinopinda napo pabhodha apo pachikwarakwara pasango border post panzene masiku matatu aripo izvozvo akatimirira saka mangwana vamwe vaida kutopinda parod vanohurongwa hwavapera vamwe tichiri kumiramira. Otherwise Monday ndinonga tinopindawo munzira asi embassy yakatibatsira zvikuru takutofamba kwenda kumba tenge takambura kuno kuti avharirwa kuno kusingafambike of course kuno kwakunani tenge tishanda zvedu but kumba home is always best tatend.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ngatisangane muchirongwa chedu cheve chidiki, chirongwa The Connection, nasi Manheru na 8pm. Nasi muchirongwa tichange tichiita hurukuro nezvedanho remutungamiriri wenyika, vaEmmerson Mnangagwa, rekuwedzera nguva yekuti vanhu vakawanda varambe vachigara mudzimba kuedza kurwisa chirwere checoronavirus. Asi vaMnangagwa havana kutaura zuva chairo richapera chirongwa ichi, kunyangwe vakavimbisa kuti vanenge vachiongorora mamiriro ezvinhu mukati memavhiki maviri oga oga. Muchirongwa chedu tina chiremba Dr. Tinotenda Simemeza vachataura nezvenyaya dzeutano. Munyori mukuru wemusangano revadzidzi reAchus vaRobson Chere vachataura nezvedzidzo. VaHope Ndlovu vachataura nezvekushanyirwa kwenyika uye mukuru wemusangano rinorwira kodzero dzemadzimai muzvare Beatrice Savadye. Musakanganwe wekuteerera chirongwa ichi nhasi Manheru na 8pm apo ini Mike Hove we Studio 7 ndichange ndichitaura nevechidiki ava.
Muchirongwa che The Connection na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus takatarisa kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi Manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi muHarare kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitumirai zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda bako VOA Njebele.